Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi, asi paine mutauro pamusoro pehurumende iyo inonzi iri kuda kupatsanura ukama hwevashandi kuburikidza neurongwa hwaitwa kuchinoi. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai Biti rinoti harisati rapinda muchibvumirano neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezvo richiri kushanda nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weCOD. Mubatanidzwa wemapato ari muNERA unoti une zvinyunyuto zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZEC kuitira kuti urongwa hwekuvhota munyika huitwe nenzira yakajeka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU richitsigirwa nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi raudza vashandi neveruzhinji kuti vavhotere shanduko musarudzo dza2018 richiti izvi ndizvo chete zvichapedza matambudziko akatarisana nenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya abuda pagungano rekucherechedza zuva revashandi raitwa mumusha wedziva resekwa muHarare nhasi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza zviuru zvapinda mugungano iri kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari, kushunguruzwa kwevanhu, kusungwa pamwe nekushaya mabasa. Vatiwo dambudziko rimwe riri munyika kushungurudzwa kwevashandi, kusabhadharwa pamwe nekudzingwa mabasa. Vatiwo zvinosuwisa kuti kana matare edzimhosva ari kupawo mitongo inotorera vashandi kodzero dzavo. Vamoyo vati kunze kwematambudziko aya vanhu vari kutambura munyika nekushaya chikafu, kushaya pekugara pakanaka, uori hwapararira, uye zvese izvi zvinopera chete kana vakanyoresa nekuvhotera hurumende inovapa mabasa gore rinouya.
Handei kunovhota ndiko kuti tikwanise kuisa hurumende inoita zvido zvedu. Ndizvova kana tisina kuenda kunovhota zvinoreva kuti tiri kugutsikana neupenyu huripo. Ndizvova
vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti vashandi, mhuri dzavo nevanhuwo zvavo vanyorose pamwe nekuvhota gore rinouya. Vamoyo vashorawo vanhu vekuChina vane mabhizimisi muZimbabwe vachiti vanhu ava vari kutyora kodzero dzevashandi pasina zvavari kuitwa nehurumende. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vati kunyange hazvo sangano ravo richimirira vashandi rave kuita zvematongerwo enyika nekuti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dziri kuita kuti vanhu vatambure munyika. Vaenderera mberi vachiti haisi nguva yekuti vanhu varambe vachichema asi kuti zvave kuda kubatana.
Weduwe hakuna imwe nzira, nzira ndeyekutoshingirira, sacrifice and determination. ZCTU palast conference yayo gore rakapera takawirirana isu kuti takufana kubatanidza mastudents vanotengesa msika, vanamai vanoshayiwa dzimba, malandless people in Zimbabwe vasina pokugara. Tirikufanira kubatanidza munhu wese titange inonzi movement yedu yokuti zvinhu zvishanduke.
Vatsvangirai avo vaive munyori mukuru weZCTU vasati vasarudzwa kutungamirira bato reMDC vauza mumu evanu kuti vanhu vane mukana wekusandura upenyu hwavo gore rinouya nekubvisa bato rezanu PF pachikaro. Vatsvangirai vati vanhu vese kubva kumatima nenyika vari kuchema nebato iri, uye matambudziko ese ari munyika akonzerwa nebato iri, zvekuti sarudzo dza 2018 dzinofanira kugadzirisa zvichemo zvive ruzhinji.
Zimbabwe is insolvent. Hapana munhu anogona kuisa mari mukambani inonzi Zimbabwe nokuda kwekuti the company is making huge losses. Pese tichachema panapa, zviri kumbofamba sei, zviri kumbofamba sei. Munhu akasaka kuti svike panyaya yokuti kambani igonzonzi yabroka munomuziva. Kambani inonzi Zimbabwe yabroka. Zvaakuda a new chief executive.
Vatiwo vanhu vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhota gore rinouya, uye ivo havasi kuzotambira zvinobuda musarudzo kana vasina kukunda.
Takanangana nemaelections ari kuya 2018. There is no outcome yatinobvuma isiri victory for the opposition. Ndakuita watrump match. Trump akati handibvumi, kandisina kuhwinda handibvumi. Ini 2018 kandisina kuhwinda handibvumi.
Munyori anoona nezveupfumi mubato ravatsvangirai vatapiwa Mashakada vanoti hurumende yebato ravo ichaunza mabhiriyoni zana emadhora munyika mukati memwedzi mitatu yapinda pachikaro. Zvichakadai, gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira pamwe nevebato rezanu PF havana kupinda mugungano ranhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yevashandi, apo vashandi vanga vachicherechedzwa zuva revashandi mumaguta akasiyana-siyana munyika yose, hurumende yakwezva mamwe masangano evashandi ndokuitawo musangano wayo muchinoyi. Izvi zvaita kuti pakandiranwe makobvu nematete pakati pemasangano evashandi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Shinga mushandi shinga! Beba mushandi beba!
Nhasi panga paine kupemberera zuva revashandi kwakarongwa nevashandi, asi nekune rimwe rutivi hurumende yakarongawo mhemberero dzayo idzo dzaitirwa muchinoyi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexandra vanoti hurumende yakasvika pakuvafoka nekuda kwekusawirirana kwemasangano anomirira vashandi munyika.
Saka vakaedza kuti unite. Wozopaka takasvika pekuti vamwe vaenzi vai celebrate kwakati vamwe celebrate kumwe. To invite a minister. Minister vaizoshaya kuti saka voenda kupi. Saka ndobva vatora initiative as a ministry kuti takuchi kuinvite imimi muuye. Makabatana mizoti mese ma invite na minister of labor.
Amai Alexandra vanoti vapemberera zuva revashandi rakarongwa nehurumende nekuti hurumende yakaitira vashandi zviri nani pane mamwe masangano avasina kuda kudoma nemazita.
Saka last year takauya, it was the first time yatakainvitwa negovernment. Ende takaona kuti zvese zvatakareza ipapo zvizhinji zvakaadreswa nokuti minista vayanga varipo paevent yacho vachiteerera. Takaona sekuti zviri nani. It's a better devil than we decide celebrate or to celebrate divided.
Asi munyori mukuru weprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vane nhengo dzapinda mumisangano yakaitwa mumaguta akawanda munyika vanoti zvaitwa namai Alexandra kutengesa kukuru kwaitwa vashandi.
Iye zvino tikaenda kumisangano yekuti vashandi vehurumende vanopuwa peturu, vanopuwa mabhazi, vanopuwa mbatya nehurumende. Zvino kwatiri kutengesa vashandi.
Vamajongwe vanoti vashandi ndivo vangadai vakoka hurumende kumhemberero dzanhasi.
Nekuti kana ukaona waakudedzwa kumuchato wako, uchizosvika ipapo woita muenzi, unenge warasika zvikuru. Todavira kuti hurumende haisiyo inofanira kunge ichikoka vashandi kumhemberero, nekuti panosimboitwa zvimwe zvinhu hationi vashandi vachikokwa. Zvinotirwadza isu kuti vamwe vedu vanobvuma kuti vadedzwe vonoparticipata mumaprocesses nekuti ivo zvido zvevashandi zvacho havachazvitauri. Nekuti waenda pamhemberero idzodzo, ndiani anosimuka achitaura kuti vashandi vari kudzvanyirirwa? Ndiani anosimuka achitaura kuti public service, premier service medical aid society iri kubira vanhu mari? Ndiani anosimuka achitaura kuti vashandi vari kumbunyikidzwa? Ndiani anosimuka achitaura kuti nyaya dzemastands dzekuitwa nehurumende dzakafana nekuti vanenge vachida kutibira?
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti fighting unemployment, poverty and inequality. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatenda ibiti. Vanoti parizvino vachiri kushanda nemumwe mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika unonzi Coalition of Democrats kana kuti COD. Asi havana kuvhara goni kuti vashande nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vatsvangirai, amai Joyce Mujuru veNational People's Party uye vanotungamira chimwe vanotungamira rimwe bato reMDC vaWills Mwengube vari kuedzawo kuumba mumwe mubatanidzwa vanopikisa. Vabiti vanoti kunyanga hazvo vasingakwanisi kufukura hapwa parizvino. Pane zviri kuitwa nemapato anopikisa zvavachazopakura munguva pfupi inotevera zvakanangana nekuita mubatira pamwe kuti vakunde mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Blessing Zulu Studio 7 abata vabiti avanoti bato ravo ragara richikurudzira mushandira pamwe wevanopikisa.
Mabato rePDP ndo rakatotanga kutaura mutsva 26 April tichiri kunzi renewal team kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vasenze pamwe chete. So pari zvino isu tiri mu inonzi codes and the codes sezvamuri kuziva imi iri kutoita hurukuro nemapato other political parties including vari munera. So isusu tinoona kuti chiri kudiwa apa ndechekuti ma serious political parties ese tibatani toforma a grand coalition tochuza mutungamiri achatimirira muelection towirirana zvinhu zvatichapa kune vanhu towirirana kuti ma MPs anosarudzwa sei tomirira agenda yedu yekuti before the election tinorwisa sei towirirana ma position yedu pama possible outcomes e 2018 election anosanganisira scenario 1 yekuti tawina, scenario 2 yekuti tiri in a hung parliament which might force negotiation ne government, ne scenario 3 tabirwa vote. So all those things have to be considered by all of us.
Saka apa munganyatsojekesa atisi kuzoona vabiti semutungamiri webato rePDP vakananga kuhighlands uku vachinonyorera nachibvumirano navatsvangirai sezvakaitwa nevamwa.
Yeah, ndo zvandikuda kuedza kutaura kuti tungade kuona vanhu vese 8 or so parties that are in code, the 9 or so parties that are in nera, and the few others that are in neither code nor nera. It's very important that all these political parties we come together and converge and confirm and form a grand coalition.
Saka panga itwe sei nekuti vanhu vada kunzwisisa kuti muri kuti muri kukodhi vamwe vari kunyorerana chibvumirano kuti muite mushandira pamwe vamuri kutaurai, pane zviri kuitwa here kuti muedze kutaurirana?
Kune zvakawanda mukoma Blessing, kune zvakawanda zviri kuitika behind the scenes. Possibly in the next 10 days there will be a major announcement of political parties working together without letting the cat out of the bag anopfuura let's say 20.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatenda ibiti vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumuka zvakare kwemhirizhonga muCentral African Republic kwasiya misha yave matongo uye yaparadzwa. Dzimba dzakapiswa dzakasarave matsito, matenga akaparadzwa wose. Mukati medzimba idzi humbo hweupenyu hwakasara shure hwakaparadzirwa mukati memadota, mapoto, mapani nemitanda yemabhasikoro. Dzimwe dzimba dzakabiwa midziyo, magonhi achisiya apazwa, mapepa achingoti mwarara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere chemalaria chingangokwira zvakanyanya nekuda kwemvura zhinji yakanaya gore rino. Nyanzvi idzi dziri kukurudzirawo kuti vanhu vaende kuzvipatara nekukasika vakaona zviratidzo zvekuti vangangodaro vabatwa nechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti veruzhinji vanofanira kunwa mapiritsi ekudzivirira malaria kana vachishanyira nzvimbo dzinozivikanwa kuti dzine dambudziko remalaria. Vamasitara vanoti nekuwanda kwakaita mvura mwaka uno, chirwere chemalaria chinogona kuwanda.
Tinotarisira kuti chirwere chemalaria chichanowedzera incident yacho pasizeni inoyi nekuda kwemvura yakanaya zvikuru. Imvura inoita kuti mosquito dziwane pekubridira mastagnant water pools. Veruzhinji tinovakurudzira kuti kana vachifamba kunzvimbo dzinozivikanwa kuti dzine malaria vamwe mapiritsi ekuzvidzivirira nekushandisa mosquito net akaspreyiwa.
Vamasitara vanotiwo nokuda kwekuti malaria chirwere chinouraya, vanhu vakaona vaine zviratidzo zvakadai sekunzwa musoro, kupisa muviri uye kutonhorwa kana kurutsa, vanofanira kukurumidza kuenda kuzvipatara zviri pedyo.
Malaria chirwere chinouraya. Tinokurudzira vabereki kuti pasizeni yatinopinda iyi vave extra cautious, noti kuexpecta kuti malaria ichawedzera. Tinokurudzira vanhu kuti vachinga suspecta kuti vane malaria vakurumidze kumhanya kuenda kuzvipatara.
Amai Fortunate Manjoro, avo vanoshanda mubazi rezveutano, vanotiwo nekuda kwemvura yakawanda yakanaya, humutu hune pekuberekera pakawanda. Amai Manjoro vanoti hurumende yange yakagadzirira kukwira kwemalaria uye vane mishonga yakakwana, asi vanoti pari zvino hurumende haisisina zvekuongororesa chirwere chemalaria mumamisha.
We do have medicines that we have, but
tine mishonga yemalaria asi chapera matest kits nekuti tine vanhu vakawanda vaida kutestwa chirwere ichi tisati tarapa. Izvi hazvireve kuti kushayikwa kwematest kits vanhu havasi kurapwa, vari kurapwa tichishandisa clinical diagnosis.
Amai Manjoro vanotiwo zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira malaria zvakadzorerwawo shure nemafashamu. Amai Manjoro vanoti kune dzimwe nzvimbo dzine humutu uko kwaive kwaiswa mishonga mudzimba kwavewo nerimwe dambudziko sezvo nokuda kwemafashamu aya vanhu vakabuda mudzimba idzi. Mamwe ematunhu munyika ane dambudziko remalaria anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland, Matabeleland North, Matabeleland South pamwe neMidlands. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti munhu akatedza kurapwa chirwere chemalaria anogona kufa, kutemwa nemusoro zvakanyanyisa, kubuda dikiti akarara usiku, kudedera, kusungikana kwemudumbu, kusashanda zvakanaka kwemwoyo pamwe nekuvhiringika kwepfungwa. Hurumende iri kutatarika kurwisa chirwere chemalaria icho chakauraya vanhu 110 nevanomo muna 2015, muna 2016 kukafa vanhu 65, uye gore rino kwatofa kare vanhu 116. Sangano reWorld Health Organization rinoti rinotarisira kuti nyika zhinji dzinge dzapedza dambudziko remalaria panosvika gore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wakagutsikana neurongwa weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekuedzwa kwemichina yekunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration kana kuti BVR wakaitwa svondo rapera. Asi mutauriri weNERA vaDouglas Ngonzora, vanoe zvakare munyori mukuru webato reMDCT, vanoti kunyange hazvo vakagutsikana nezvavakaona kusvika pari zvino, vane zvinyunyuto 12 zvinosanganisira zvekuti pachachengeterwa zvinenge zvabva mukunyoreswa kwevanhu kana kuti servers zvichabvepi. VaMonzora vanotiwo vachada kuziva kuti michina iyi ichange ichichengeterwa kupi, uye vanodawo kuti vamiriri vemapato vange varipo pose panenge pachinyoreswa vavhoti. Makambani maviri akabudirira anoti Luxon Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ndiwo akarakidza mashandiro emichina yavo svondo rapera. Saka zvasarira kuZEC ichishanda neState Procurement Board kuti vasarudze kambani inenge yabudirira. Ngatinzwe hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Takaongorora kuti mamachines maviri atakaona ebakambani maviri, kambani ye Demalog yekuGermany nekambani ye Luxon yekuChina. Takaona kuti pamamachines iwayo mushina usingakurumidzi kufa. Mushina wa kuGermany, uyu wa kuChina unokumidza kufa nokuti pakaitwa inonzi shock test ndeyekudonedza mashini iyoyo uona kuti ukarwa pasi haukuvari here. Takaona kuti maGermany unenge uri nani. Saka isusu nera takanyora tsamba kuzeki kuti vanhu vatinoona kuti vakapasa chirongwa ichi vanhu vekuGermany kwete vekuChina. Asi isusu mapolitical parties takaisa recommendation yedu yekuti mashini wekuGermany ndiwo watofanira kutora.
Saka panosarudzwa rini kambani inenge ichizobudirira kupa michina iyi uye ndiani anosarudza?
Zeti haisati atipa date. Yakaendesa makambani maviri awa ku State Procurement Board. Asi tichitarisa tinofungidzira kuti makambani achamaziva patwits dziri kuuya iyi. Asi chikurukuru chada kuti tikohovekedze kuvana veZimbabwe ndechekuti isu senera pamwe chete neMDC takati isu tinoda kuti makambani aya asarudzwe neUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti senera muri kunyunyuta pamusoro pekuchengetedzwa kunenge kuchizoitwa zvinenge zvawanikwa kubva mukunyoresa kwevanhu nemichina iyoyi. Zvii chaizvo zvamuri kunyunyuta nazvo?
Ndiyo yataa kuti kunera battle line number 2. Hondo yekutanga yekuti hurumende isave iyo inotenga mishini iyi takaihwina. Hondo yechipiri ndeyokuti information yatorwa pazvejeta vanhu paya paya iri kunochengeterwa kupi. Painochengetwa kuya ndokwatinoti masevha. Hatisati taakuziva kuti masevha achatengwa nani. Asi isu tiri kuti masevha ngaatengwe neUnited Nations uyezve mapato ese ngaange aripo panenge pachichengetwa information iyoyo. Nokuti zvikasaitika saizvozvo vanhu vanogona kuti information yapinda wobvisa information iyoyo woisa yavo. Saka izvozvo hatikuda kuzviregera kuti zviitike izvozvo.
Mutauriri wenera uye vari munyori mukuru weMDC TV Douglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera yakadai. Haumain 1, Bandu Rovers 0, Harare City 0, ZPC Kariba 1. Zvichakadaro, chikwata changopinda muPremier Soccer League cheYada, icho chinopiwa mari yekushandisa namuprofita Walter Magaya, chakakundwa kekutanga neZuro apo chakarohwa neDynamos. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chapunzirwa pasi kekutanga gore rino, mushure mekudamburwa 1-0 neDynamos, mumutambo wakanakidza zvikuru uyezve wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium. Vazhinji vanotevera chikwata ichi vaitarisira mapoints ese matatu, asi izvi zvakaramba mushure mekunge chibodzwa chakabva kuna Ocean mushure maminitsi makumi matatu nemana mutambo watanga chakanyudza Yada. Kunyange hazvo vakakunda, murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anobvuma kuti mutambo uyu waive wakaoma zvikuru.
Mutambo wanga wakaoma zvikuru ende mukaona panotambwa one-note zvinobva zvangorakidza izvo kuti mutambo wanga wakaoma. Semurairidzi hapana murairidzi anoda kutamba bhora achikundwa, saka kana mahwinawo unonzwawo kufara.
Mutambo uyu waive wamboshayirwa kwekutambirwa mushure mekunge nhandare yeNational Sports Stadium yaive yanzi yaive yakavharwa nemhaka yemusangano wechechi yeChrist Embassy uyo uriko svondo rino. Asi manheru echishanu vePremier Soccer League vakadzivisa veruzhinji kuti mutambo uyu waive wave kutambirwa munhandare diki yeMorris Depot iyo iri muHarare zvekare. Izvi zvakazoshandurwa nenguva dza12:30 masikati emugovera apo vanotaura vakamirira PSL muzvare kudzaibare vakaudza vatori venhau kuti Yada yaive yave kusangana neDynamos muNational Sports Stadium asi havana kutaura chikonzero chakaunza shanduko iyi. Chaunga chakanzwa shoko iri pachiri nenguva ndokuuya vakawandisa kuzoona chibodzwa chamushure chichipa Dynamos mapoints ese zvichitevera kurohwa kwavakaitwa 1-0 nehaumine pakati pesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi wenziyo dzechitendero Temba Tagurei uyo anozivikanwa nerekuti Tembelami anoti ari kufara nematambirirwo akaitwa mumhanzi wake nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muMaryland neNew York muAmerica uko akaridza mukupera kwesvondo. Tembelami anoti ari muAmerica umo achashanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana achiimba kuzvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vanofarira dzimbo dzake dzechitendero. Mavhilas Mushanganya wewe Studio 7 ataura na Tembelami nezverwendo rwake kuAmerica.
Indumimbi anoimba nziyo dzechitendero.
Timbotitsanangurirai kuti zita rekuti Tembelami makariwana kupi uyezve imi renyu rekuberekwa ndere kuti chii?
Asi rekuti Tembelami izvi ndingangoti izita randaishandisa rekumba bati isina ariso repachitupa. Repachitupa ndere kuti Temba Tagurei. Asi nekuti senemi yangu yakati rebei and for vanhu vasingataure Shona. Hakwanisi kuzokwanisa kuona kuritaura. So ndakaona kuti Tembelami rinogona kuita nyore for vanhu vasinganzwisisi mutauro weShona.
Wakatanga rini kuita zvekuimba izvi? Chii chakaita kuti ufunge kuti aiwa regai ndiimbe uyezve ndiimbe musambo iwoyu wechitendero?
Makore andayo nawo anogona kupfuura kuita 10 asi my first recording was 2011 pandakatanga ndandiringori muimbi aimba muchechi zvake. Asi takazotanga Zimpraise muna 2006 ndobva takaita first recording yedu Zimpraise and then ini ndichizotanga solo career yangu muna 2011.
Pane vangada kuziya kuti zvinobhadhara here zvekuimba izvi munyika?
No, zvekuimba zvinokwanisa kubhadhara but zvinotora nguva yakati rebei. Hazvisi zvinhu zvekuti wangotanga nhasi wobva watotambira nekuti haisi employment. Kutobuilda brand nebusiness nekugadzira maplatforms ekuti zvikwanise kubhadhara. So in time zvinobhadhara but zvinotitore nguva. Saka vanhu vakawanda vanodzoka ofenda vasati vasvika kufinish line. Saka zvinotitore nguva mbichana.
Vamwe vangada kuziva kuti pane zvimwe zvamunoita here neupenyu hwenyu kana kuti munotongoraramira kuimba?
Kuimba ndokwave main thing but chakanakira kuimba ndechekuti kuimba kunounza zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuti kana ukwanisa kubuilda brand rako unogona kuita leverage that brand ukwanisa kupindawo into things like advertising. Ndandagara ndiri wamo hangu maadvertising so zviri kutondibatsira nekuti zvinovhura mamwe madoors. Saka taakuitawo machinguzi eparadio matv adverts nezvinhu zvakangosiyana zvakadaro. So kuimba chinhu chekuti chinokupa platform, chinovhura madoo ekuti unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda neupenyu nelife as well.
Muimbi Tembelami achitaura naMavhilas Mushanganya wewe Studio 7 ari muWashington. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nezvezuva revashandi pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi muZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi, asi paine mutauro pamusoro pehurumende inonzi iri kuda kupatsanura ukama hwevashandi kuburikidza neurongwa hwaitwa kuchinoi. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda EBT rinoti harisati rapinda muchibvumirano neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezvo richiri kushanda nemamwe mapato ari mukodhi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemi, iri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.